News of the United States government.
Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove vashandi vekambani yezvizvarwa zvekuChina yeZhongjiang Investment voratidzira vachida mari dzavo. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu inoti nyika yakatarisana nenzara, kunyangwe vamwe vanogaya chibage vari kuti matura akazara. Hurumende yokurudzirwa kutora matano ekudzikamisa dhora remunyika iro roramba richishaya simba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu inoti nyika yakatarisana nenzara, kunyangwe vamwe vanogaya chibage vari kuti matura akazara. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rakabudisa mashoko richiti vanhu havafaniri kutya havo kuti vanofa nenzara, sezvo mumatura muine chibage chakakwana. Mashoko apo angororo yakaitwa nehurumende nemasangano anobatsira akaita se WFP akabudisa pachena kuti vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Asi nyanzvi mune zvechikafu uye vaimbova mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga vanoti Zimbabwe yakatarisana nedambudziko richanetsa kukunda, naizvozvo zvinofanirwa kuzikanwa kuti chibage chiripo chakawanda sei uye kuti vachakwanisa kuunza chibage chakawanda zvakadini.
Makadiwa Hwande, hongu nyaya iri kutaurwa nemamillers tinoinzwa yekuti vari kuti ivo vane mastocks akakwana yekuti vanhu vasange vaine nzara munyika. Izvozvo zvinoda dai kuri kunzi tanga tapuwa zvekare mafigures anoragidza kuti munyika macho tagara tambova nechikafu chakawanda zvakadii, nekuti zvozikamwa kuti tinge tichinzi takaguta senyika mametric tons anodiwa mangani. Saka zvinoda kuti zvichinzwisiswa kuti ambogara munyika pari zvino mangani, avari kuti vacho vaunza ava mangani.
Reverend Matonga, chii chatinofanirwa kutarisisa panyaya yakadai?
Chiri chikuru ndechekuti kuva nechibage kwemamillers hakureve kuti nzara hakuchisina. Nepamusana pekuti mamillers haape chikafu pachena, vanhu vari mubusiness. And therefore, vanga gone kusupplya mumaguta mavari kutaura umo. Asi mbuya dziri kumamusha kunoku dzinorarama nefood aid kana kuri kuti tava munzara. Hatisati takamboona panonzi chibage ngwerewere kana roramiri yauya ichisikonzi iri kupuhwa vanhu pachena. Chinopuhwa pachena chibage chinobva kune vanobatsira kana kuti kugovernment.
Tibetserei kuti tinyatsonzwisisa apa, Reverend Matonga. Kana tichitaura pamusoro penzara munyika, tinenge tichitaurei chaizvo?
patinotaura nenyaya yenzara hatisi kunyanya kutaura takanangana nevanhu vakaita sekunge mamillers. Tiri kufunga kuti nyaya dzinogona kunge dzanzi sanganiswei. Nyaya ingangodari iri kuadreswa nemamillers ndeye shortage yanga yada kuonekwa iye zvinezvi mune mashops ema commodities akadai sana hupfu. Iyo yanga iri kuva a response yema taxes anga aiswa uye nekukwira kuri kuita chikafu nekuda kwema taxes ari kuuya kubva papuwa budget. Saka iyoyo probably ndo inganzi iri kuadreswa nemamillers kuti aiwa chawo aiwavo hupfu hurimo asi nekuda kwema price distortions zvichida vemastoro vanomboviga kuti vaone mukugwidza mutengo or something ndokune speculation ingadai ichiitika. Iwo votova neline ravo rekuti varambe vachiwanisa vaye vanokwanisa kutenga potse potse vaya vagara vachiita zvekutenga hupfu hwavo. Asi kana tiri kutaura zvenyika, nyika hairaramiswe nechikafu chinounzwa nemamillers kana muchinge maita nzara munyika.
Mati mamillers kana kuti vanogaya ava havasiwo vanoratidza kuti munyika mune nzara. Chii chatinoona kana pava nenzara munyika, Reverend Matonga? Nzara inozikanwa sei?
Ine mapipeline mairi. Pipeline yekutanga ndeye hurumende, pipeline yechipiri ndeye anonzi mahumanitarian organizations. Idzodzo ndo mapipeline atinoda kunzwa kuti ari kuti kudii. Ndinodaira izvi zvinobatsira kune vari kuteerera.
Avo vange vari nyanzvi mune zvechikafu uye vaimbova mukuru weChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Hurumende iri kukurudzirwa kuti itore matano ekusimbaradza dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Kunyangwe dhora remunyika riri kushaya simba, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuramba vakatsika madziro vachiti rinofanira kuramba richishandiswa. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakaita semukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti hurumende haina zvairi kuita kudzikamisa dhora remunyika zvakafanana nekugadzira zvokutengesa kunze nezvimwe.
Mwe Zimbabwe kudarika 2023. Sei ndichidaro, tikatarisa yatinoti exchange rate, kureva kuti simba reZimbabwe dollar riri kudzika zvakanyanyisa, ende tikatarisazve tinoona kuti inflation iri kukwira. Saka zvinoreva kuti vanotambira mari iri Zimbabwe dollar, zvavanozoenda nazvo kuchitoro kuti vazotengera vana vavo, vanoenda zvazvishoma shoma, zvadyiwa neexchange rate, zvadyiwa neinflation. Mutero haubudisise nyika. Saka mutero unotora mari kubva kuvanhu uisa kuhurumende. Asi kana ukatora mari kaza usa hupfumi hwenyika, hurumende wo ichiti tatanana kuti toda kuti zimudhorari uye nekuti zvinokubatsira nyika. Asi takagara tatotaura tichiti kana zimudhorari rikauya richatoita kuti hupfumi hwenyika hukanganisike zvakare.
Sei muchidaro, Dr. Mahembe? Zvinobva papi izvi?
Panotova nerimwe gwaro rakatonyorwa neReserve Bank yeZimbabwe. Gwaro iri raitotaura kuti zimudhorari uye, pane zvinhu zvataita isu maeconomic fundamentals zvinofanira kunge zviripo kuti kana zimudhorari rodzoka zvive zvakanaka.
Zvinhu izvi zvinofanirwa kuvepo kuti zvitsigire dhora remunyika ndezvipi, Dr. Mahembe?
Chimwe chacho chokutanga ndechekuti, pokuti zimudhorari rikwanise kuuya rigo gara richiva nesimba paifa kunge pava ne yatinoti foreign currency cover inova mari yekune dzimwe nyika inokwanisa kuti itenge zvatinotenga kubva kune dzimwe nyika yatinoti maimports zvegore rese. Saka parakadzoswa zvanga zvisipo pane yatinoti iwo balanced budget kana kuti sustainable budget, kuti iya yagara kutaurwa navabiti kuti tinofanira kudya zvatavhima isu. Hazviko izvozvo. Ndinobvumirana nevazhinji vanoti gore ra2024 richange rakatonyanya kuoma.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Edi Mahembe, vari parunare neStudio 7. Vaimbove vashandi vekambani yezvizvarwa zvekuChina yeZhongjiang Investment, iyo inochera marasha kuhwange mudunhu reMatabeleland North, nezuro vakaungana pamugodhi uyu vachida kubhadharwa mari dzavo dzavasati vapiwa kubva zvakadzingwa mabasa muna gumiguru wegore rapera. Vakuru vekambani iyi vakambopomerwa mhosva yekurova pamwe nekusabata vashandi zvakanaka muna 2022. Mushure mekuungana vachimisa kufambiswa kwemabasa nezuro, vashandi ava vanonzi vakazonyorerana pasi chibvumirano nekambani iyi chekuti vachapiwa mari dzavo mukupera kwemwedzi uno mushure mekupindira kwemapurisa ayo anonzi asunga vamwe vatungamiri vevashandi. Mugodhi weZhongjiang unonzi wakamisa mabasa vashandi vanodarika mazana matatu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi revakuru vemugodhi uyu kanavo mapurisa, asi mumwe aive mushandi vamuhana Makawa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vane tarisiro yekuti kambani iyi ichazadzisa chibvumirano chavakanyorerana pasi nezuro.
Takamiswa basa, it was October, mid-October ipapo, where almost 300 and something. It was a one-day notice. Takaenda makuseni kubasa zanzi, pane list irikuuya kuma department ese, kuma battery neku construction uku. So vakataiwa, kana pane zita rako ipapo, ya ku office, ndio vataenda ku office kuya kuya, tikapiwa ma termination forms, tikafila. Zonza hakuna hakusina basa.
Ko mari dzenyu dzamaka mashandira makanzi munozodziwana rini?
Zonza ya mari dzenyu tokupa ichi month end ya October. Ndova taenda kudzimba. Ikasvika month end ya October iyoyo, mari haina kupinda. Takapiwa mari yema days yatakashandira from 1 October to 15 14 somewhere there. Ndova taenda kuna HR, to HR ku mari dzedu dze termination offer. Zonza aiwa mari dzenyu tichakupai na November. Tikati aiwa airi bho. Ikasvika November ipapo, tikati ko mari dzedu haufa. Zvanzi aiwa mari iri kuya month end ya November. Tikati airi bho. Tikamirira month end yacho, ikasvika month end haina kupinda. Ha, tikati ko HR mari dzedu haufa. Zvanzi aiwa mari December before 23 mazuona. Tikati hawo no problem, tikamirira 23 yacho. Apo yanga iri Saturday 23.
Tiri kunzwa kuti sachigaro wenyu wanga vachikumirirai kuvashandi kana kuti sachigaro wekomiti yevashandi vakambosungwa pakuratidzira kwamakaita nezuro. Chii chakasvitsa kuti vanga vachimbosungwa?
Because those security, they said you are the one who caused that havoc, you are the gang lead. But honestly, he was not. We all of us, we were there participating in that shit, not him. Unfortunately, he was like a gang lead.
Avo vanga vari mumwe wevashandi vemugodhi weZhongjiang vamwana Makawa vari parunhare kuhwange naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mese tinokukwazisai, tinokutaurawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tiri kutambura, tiri kutambura. Tarwadziwa nekuenda mune dzimwe nyika tichindobatwa senhapwa, asi nyika yedu ichingodzvanyirirwa nevatongi varipo. Tatambura, tatambura varume. Pakaipa. Kana zvichirema izvozvo vari kukwidza mari dzechikoro, Vari kutaura kuti maticha tinomape mari yakakwana kupi vechitambura vanhu vaya vari kutambura vari kushandira mahara. Haa, dai zvaibvira Mwari vapindira ngekuti hei uyo garwo uyo haa. Hapana chinobuda, hapana chinobuda. Ndimaposa paJobheki paSouth Africa.
Nalo paStudio 7. Ndinoda ndingoziviswa vanhu kuti haiwa Zimbabwe haisiye ZANU-PF. ZANU-PF katongoriwo kapati kekumareseva uko kuti vanhu vano vaimanikidza kumareseva. Uyezve ndauya panyaya yematicha. Maticha amazuva anaya angowo maticha mwende. Haana kana strike yaanoita kana timusiaenda vanhu vamusanyeperwa. Toya nyaya yaChabangu. Chabangu jaji chitapa kari Chabangu. Haasi weTripple C, he's an imposter. Toshama kuti mapurisa arega kumusunga nei. Kuti kwete akati haasi weTripple C. Konstitution yakaunza ndiye mabato mairi. Saka zvakadhakwa.
Ndari mundisvidzirawo meseji yangu iyo kuna munangarwa netimu ravo. Takavaona vachitenderera vachikambena vachiti 2024 zvikoro ifree. Saka hatizivi kuti free yacho yavaitaura ndeipi. Tirikungoona vanhu varikungova kuchema izvozvo. Vanhu vari kuchema kuZimbabwe. Tirikugadzira rodhi. Rodhi yacho yakagadzirwa ndeipi? MuHarare chaimu chaimu mautunga zvangofanana nekumbare. Munangarwa ngavasanyengedzano chidano. Tirikuona vana vavo vakaenda kuchikoro nehelikopta. Saka ndozvino vachivhotera vanhu here izvozvo? Vaidi ngokambena chiti ndivhotere vana vangu vaone kuenda nehelikopta free. Vamunangarwa, vamunangarwa ngavanzira vana veZimbabwe kudzidza kuno. Ndosaka vanechitaura kuti vamunangarwa asi muZimbabwe. Vose dai ari muZimbabwe, muZimbabwe dai chinzwawo tsitsi.
Mubvunzo wangu inini wekutanga ndewekuti nyaya yemaelection yakatonyararwa yakadaro here? Zvapasina kana anything chiri kutaurwa nezvazvo paStudio 7. Pakutotaurwa nezvimaprogramu zviri kunzi ZANU-PF iri kuti zvingani zvakataurwa neZANU-PF zvinobuda zviri zvechokwadi, because iyo hairegedzi kukuudzai zvimapolisi zvairi kuti iri kuita, but pasina kana wani chiri kubuda chinonzi ndochazobuda chava paground. Saka ndoda kuziva kuti zvemaelection zvakatopera here? Zvatakavhotera zvakatopera zvakadaro here? Zvakanaka here zvakaitika kana kuti chii chiri kuitika? Pane kwamuri kumbobvunzawo here muchinzwa information kana kuti zvakatopera zvakadaro?
PaStudio 7 up ndandichide kutaurawo pamusoro pematicha eZimbabwe. Maticha eZimbabwe haasiri organized. Hondo yawaifi yakapera pasi pezuva. Chikonzero hawazi izvo vanoda. Ukatarisa nhasi uno, government iri kuti wana wese ngavadzidze mahara. Mwana wese ngavadzidze mahara. Zvinonga zvichibve kuhurumende. Asi iwo zvekana wana wechinge wauye kuchikoro, wanodzinge wana wacho wechiti hanzi endai munotore mari. Ende ukanzwe rizeni yavo yavari kutaura, vanotaura zvikoro hazvina mari. Zvikoro hazvisi zvematicha izvi, ndezvehurumende. Saka mimi mari yacho munava mechitaura ndeyekuti kudii. Iyo government yacho varedzi vechikoro varikutaura kuti wana ngavadzidze mahara. So pamwe pachoka mozodzoka zvemotaro kuti government inofanira kudzidzisa vana vedu chikoro. Yodzidziswa sei? Mode chikoro chakaita sei? Mode zvinhu zvakaita sei? Ende ukatarisa futi peunonyatsokuona kuti maticha asiri organized ka, ndepekuti vamwe vanonga vachiti no government ngaitiwedzere ne$500, vamwe varikutaura kuti hanzi government ngaitiwedzere ne$1,000. Saka unotonyatsokuona kutoti aiyai. Ndatenda hangu ndozi kamukataza kamukataza musiku wejangwa.
Zvino pane nhau dzana hanzani uyu takungana nduru iri kueducation spokesperson. I think kana maunions vachinatsa kuteerera nezvaarika, dzimwe dzenguva zvanga zviri nani kuti asungiswe nokunyepa. Must be charged of falsehood. Hama dzedu maticha vevana vadzisekuru vambuya vakadzi vedu varume vedu vanhu ivava hapana ari kumbofara nemari yevaruva. Saka ivi vanhu kuti handi kufara vakuzvana kupi? Munosa ini hangu handisi tichasi ndarwadziwa on behalf of maticas. Kunyeperwa pachena pakadarire munyika. Maticha vakadzidzava asi havapengi kunzi muhanzi munofara. Kufarira kushaya mari hazvimwe zvinhu tichizvionawo. Haizi mhosva yenyu imango budisa sokutaura kwaari kuita. Vanhu tisi kuzvura tisi kufuka kana kuwaridza. This guy should be charged. I don't think akadzidza ini kana kuti akadzidza akanyorerwa. Akanyorerwa certificate kanga akadegree kake kuda akanyorerwa. kana maassignments akanyorewa. I don't think he deserves to be munhu anonzi wakatoenda kuchikoro kueducation, unfortunately.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vemapato anopikisa nevemasangano akazvimirira muGabon vari kuratidzira munyika iyi vachitsigira hurumende yakabvuta masimba kubva kune vaimbova mutungamiri weGabon vaAli Ben Bongo mwedzi mishanu yapfuura. Izvi zvinotevera kuramba kwenyika dzakatenderedza Gabon kubvisa zvirango dzavakatemera nyika iyi dzichida kuti vakabvuta masimba vabve pazvigaro. Zvondo rino dare reUnited Nations International Court of Justice richakurukura pamusoro penyaya yakaunzwa kudare iri nenyika yeSouth Africa pamusoro pehondo nekurwisa Gaza kuri kuitwa neIsrael. Hurukuro idzi dzichange dziri dzekuona kuti nyaya iyi ichabatwa sei mukutsvaga nzira dzekuti Israel irege kurwisa kwairi kuita maPalestina muGaza. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Korea vaLee Jae-myung vanoti vanotarisira kupera kweruvengo runokonzerwa nezvematongerwo enyika. vaLee Jae-myung vakataura mashoko awa vachibuda muchipatara nezuro umo vakanga vachirapiwa mushure mekubayiwa nebanga pahuro pavakanga vachishanyira vatsigiri vebato ravo mune rimwe guta remuSouth Korea. Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitefenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zvekuChina zvizhinji zvave kuonekwa kumuganhu weAmerica neMexico zvichiedzawo kupinda muAmerica zvisina magwaro. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemuganhu weAmerica vanoti mwedzi gumi nemumwe mugore rapera 2023 zvizvarwa zveChina zvinopfuura zviuru makumi matatu nechimwe zvakabatwa zvichiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo zvichishandisa bhodha riri pakati peMexico neAmerica. Vachiti zvizvarwa zveChina zviri kuedza kupinda muAmerica zvisina magwaro zvichapfuura mamwe marudzi ose ari kuita izvi pari zvino. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Massie vanoti kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira mitemo mitsva yokupinda nekubuda kwevanhu munyika, mapazi ehurumende ose anofanira kubvumirana pamitemo inenge yanyoreranwa iyi.
Biden last week akataura kuti Congress inofanira kuwedzera mari yokuti vakwanise kuva vachionawo kuti boda kwaprotectwa and uyoze vaonewo kuti vachiona kuti vahaya majaji akawanda nemaimmigration officers akawanda kuti vakwanise kuprocesa vanhu nouwandu kuti nyaya dzakadai so dzikurumidza kuva dzichibatika.
Asi vamasiye nyaya iyi yava nemakore ichiitika, chinotadzisa kuti Congress kana kuti vezvemutemo vakwanise hurumende, chinotarisa hurumende kuti ikontrole nyaya izvi igadzirise zvinonetsa izvi. Chii chinokonzera izvi?
Nyaya kuti ine kupokana panyaya dzematongerwo enyika. Bhozi tinoziva kuti mazuva vatrump varipo, vatrump vakauya nemaproposal avo yokuti aiwa isusu nyaya iyi hainetsi, ngatingoisai mudhuri kana wo inongoenda ichivhara America. But nyaya dzakadai so dzaizvo konzeresawo futi dzimwe nyaya dzema human rights, dzema environmental rights nezvakadaro. saka zvinhu zvakaita kuti va Trump vava vachinetsekana kuti vave vachiisa mudhuri kana kuti vachiisawo maproposal avo angari restrictive. And tinoona kuti pari zvino va Biden wo zvekare vakauyawo vachitaurawo kuti aiwa isu ngati reformewo maimmigration laws edu kutiwo asave very restrictive kuti kana vanhu vapinda muno mungati kurumidzawo kuvachichiita sei tichigadzirisawo kuti nyaya dzavo dzikurumidza kupera. And uyezve kana pane vanhu vakagarawo makore akati kutiwo vasina kupara mhosva ngavaonekwe vachipuwa mapepa. But maideas yayaya nemasuggestions yayo hapana kwaakaenda nokuti mucongress kune vanhu vaiti aiwa ngatifambiwo nerimwe gwara ngatifambiwo. Saka ndichiatsa mubvunzo wenyu, inyaya yokuti vanova vari mucongress even nango kusenate kwacho havasi kuwirirana on the way forward kuti nyaya yeimmigration yodirwa sei. Saka kusawirirana kwavo ndiko kuri kukonzesa kuti problem yeimmigration ive ichiwedzera ichiita kuti system yeimmigration yemuamerica ive inostrenewa maresources inova ichitadza kuti ifambise nyaya dzevanhu nekukurumidza nokuda kwokuti hapana kuwirirana kuripo pavanhu vanenge vafa vachiisa mutongo vachidzika mutongo unova uchiva kuti nyaya dzakadai sodziitike. Ndosaka takuona zvekare dzimwe nzvimbo mastates akaita sana Texas vakuchiisawo mutemo uri atingati pachirungu restrictive unova uchida kuti kana munhu akapinda nebhodha repamexico paipai achipinda nekutexas akaonekwa asina mapepa ari kusungwa. So izvi zvakuisa kuti mastates akaita sana Texas vachidzikawo mutemo yavo yekuti vaonewo vachiita kuti vave vanopa yatingati mutemo uno dissuader kauti unoitsa kuti vanhu vatye kupinda nepabhodha nekuti vanenge vachitya kusunga vachizodzoserawo nyika dzavo. But izvi zvinongotaridza kuti kufederal kauti kufederal mutemo wenyika yese wemuamerica uri kutadza kuti uve uchipa yatingati decisive way yokudila neissue yepabhodha. Saka takuonawo mastates ari kudhuze nekumabhodha ikokoko akuchidzikawo mutemo akadazvo. Saka zvinoda kuti congress iyo inova inodzika mutemo unonzi federal law ive ichidzika mutemo
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova vashandi vekambani yezvizvarwa zvekuChina yeZhongjian Investment voratidzira vachida mari dzavo. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu inoti nyika yakatarisana nenzara kunyangwe vamwe vanogaya chibage vari kuti matura akazara. Hurumende yokurudzirwa kutora matano ekudzikamisa dhora remunyika iro roramba richishaya simba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.